pane tsamba yakanyorwa neku USAID kuchuya ku ERC kunova organization yandiri chairman weboard racho vakanyora vachiti pane yevanhu non-compliance kana kusateedza kwezvimwe zvinhu zviri muagreement yavo yerubatsiro asi havana kutsanangura kuti kusateedzera zviga ndokuti chii nekuti hatina kupiwa humbo kana ushapupu kana kunyatsodomerwa kuti semakaita ndechichi chinopesana neurongwa huripo kana kuti makaita izvi nezvizvi saka hatizivi kana kuzwisisa kuti chii chatinozi takaita
asi maedza here kuti mutaure navo kuti munzwisise kuti chii chiri kuitika
homo takanyora rugwaro kana kuti tsamba yakanyorwa nadirector isuwo zvakare takanyorawo zvakare imwe tsamba iri kuenda kuti tinzwisise kuti zvakafamba sei uye chii chakaitika usangano ratinotungamira isu nekuti hatina humbo hwatinahwo seboka rinotarisa kana kuti sebhodhi riri pamusoro peERC
asika pane nyaya dzanga dzichimbofamba famba vamaanda kuti vanhu vanga vasiri kushandisa mari zvakanaka vamwe vachitenga dzimba nezvimwe zvakadaro daro nemari dzanga dzichifanira kuita mamwe mabasa ekubatsira ruzhinji rweZimbabwe imi sebhodhi hamuna kumbonzwa here nyaya idzi uye makamboferefetawo here
isu sebhodhi takambonzwa kwete kuti maero netsangano redu chete asi kuti takambozwa kune vamwe asi isu sebhodhi takatogara pasi tikaferefeta tikasawana umboo hweguhwa ranga richifamba saka pari zvino hatina umboo saka tiri kutotove kuUSAID kana vaine umboo hwacho ngavatipewo tione kuogorora asi seuziva kwedu sangano reERC raiauditwa kana kuongororwa bhuku aro pano nepapo panguva dzose uye maaudit reports aibuda ese anga akachena aiitwa nevanotoongorora maaudit firms edu gore negore pamwe chete zvakare nemamwe ainozi mareview aiitwa nemapartners edu zvese izvi zvaibuda pakachenwa zvokuti handizivi kuti zvabva nepi
mungarambe muchishanda here nevakuru veERC vacho kana musasakwanise kupuhwa mari kana kuti munenge makuda kuti mupinze vamwe vatsva zviri kufamba sei
zviripo ndezvokuti kana usingazive kuti waunoshanda naye mhosva yake ndeipi haugoni kungomuti iwe nekuti wanongedzwa kuti uri muroi uri watove muroi pasina hakata dzakandwa saka tiri kuti isusu USAID gaitibatsirewo kuti pahumbowo wainahwo isu hatisina kuti tione kutora matanho nekuti hautori matanho pasina uchakubva uripo
saka pane vamwe vari kubatsirai nemari here kana kuti USAID uye muri kukwanisa kuenderera mberi here nemamwe mabasa enyu
isusu seERC tine mabasa atinoita akawanda ekutsvaga nawo rubatsiro uye vamwewo mubhodhi macho nevakadaro vanhu vanogona kuitawo rubatsiro pano neapo nekutoita mabasa eERC pasina mari kana mubhadharo sekuuya kana kumaboard meetings kana pachidiwa kuitwa board meetings sekuenda kumazitare kana pachida kuedzwa patori nemagweta ati mubhodhi nezvimwe zvakadaro saka tisharamba tichingotaurawo neUSAID kuti varambe vachititsigira sekuti mukana iwoyo uripo nekuti vatiwo hapana umboo vati vanahwo kunze kwekuti vachazotipa ripoti yacho kwekupedzisira saka mukana wekuengeja nawo uchingoripo nanhasi nekuti hapana umboo vati vao